Nevin. Wekwa mjiti.
Oh, fight.
Nikufamba mama ira, nikuchaga na ramo, to pay the bills, bills, bills. Nikufamba mama ira, zarura yenzira, to pay simba, nisana sechinangwa. Swa nikufamba nesango, nesango, nesango. That's why nikufamba nesango, nesango, nesango.
Yes, trimu pundu, pundu. Boys, antina kana saint. Abba, shripa flow. Vangwa kurova dombo. Kwara mamaru guda dombo. Dapura nek masowe maziba. Baba, ndipa dombo. Lendo sekwiza rent. Anzira kuira red. Tine maliye, tine magoz. Ragandiende, migoz. Atiraras, tine madreams. Nguira kushabini moe ku dreams. Shimoko, shashwe mbinga. Ashade, sus madinga. Zvipfeko kumarani ndatove chiseko tikutenderera kamuseko ndishwera mustreet ndodzoka madeko tasara mabusinesses zvagara aimemeni chakatirova inamo changosara kaimheni zvitongori mumatiri kuti no pain no gain kesi riratopera shamwari taira amen
ndikufamba mamaira ndikutsvaga raramo to pay the bills 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 ndikufamba mamaira zarura yenzira.
Yes, trimu bundu,
bundu.
Boys, antina kana saint. Apa shripa flow. Vangwa kurova dombo. Kwara mamaru guda dombo. Ndapura nek masowe maziba. Baba, ndipa dombo. Lendo sekwiza rent. Anzira kuira red. Tine maliye, tine magoz. Raga niende, migoz.